Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk, we're discussing about the challenges being faced by Zimbabweans in neighboring countries who are traveling home for the festive season. But first, let's take a look at what is happening on the international scene. How much U.S. foreign assistance is allocated and where it goes are two key questions as the Trump administration prepares to take office in January. VOA's Veronica Boundaris Iglesias looks at some factors where cuts are expected and others that may be a priority.
Medical supplies for India, food aid for Gaza. The United States donates more foreign aid than any other country in the world. Just in fiscal year 2022, it obligated some $70 billion, that's 1% of the total federal budget, for humanitarian assistance, economic development, peace and security, and other sectors abroad. It's not clear what President-elect Donald Trump's approach to foreign aid will be when he begins a second term in January. But during his first term, Trump made his views known at the 2018 United Nations General Assembly.
We will examine what is working, what is not working, and whether the countries who receive our dollars and our protection also have our interests at heart. Moving forward, we are only going to give foreign aid to those who respect us and, frankly, are our friends.
As president, Trump did cut some foreign assistance, but Congress often pushed back on his suggestions to do so.
He made some significant reductions in any amount of money going towards climate change. He made some other changes like the Palestinian aid, but a lot of the normal aid policy of the United States continued relatively unchanged.
Trump restricted U.S. support for abortion education and services in his first term, as previous Republican administrations have, and he's expected to do so again.
Under the Biden administration, there have been ways that abortion providers have received funding for things like abortion education. Under the first Trump administration, we did not allow funding to go to NGOs that were promoting abortions.
Trump's pick for Secretary of State Marco Rubio told Congress in February that, quote, what happens around the world does matter and that the U.S. should care. But in his view, Trump's America First policy takes precedence.
On issue after issue, we either have lost all common sense or we are consistently ignoring the needs of everyday hardworking Americans and putting something or someone above them.
Blake says the new Trump administration will look carefully at where U.S. tax dollars are being spent.
I suspect that there will be an audit of all of USAID's global programs in 100 different countries around the world.
The aim, she added, will be for the U.S. to get the most from countries receiving taxpayer dollars. Veronica Valderas Iglesias, VOA News, Washington.
Scientists in Kenya say they are studying a meal worth native to Africa that can consume and biodegrade plastics. Experts report the mealworm produces enzymes that can help break down plastic waste. Juma Majanga reports from Nairobi in Kenya.
Evelyn Wamboi and other scientists are busy working at this lab at the International Center for Insect Physiology and Ecology, or ICPE, in Nairobi. She says they are studying a type of mealworm that can eat and break down plastics.
This insect is going to be of help because we've identified first it can consume the plastic, especially the styrofoam, and two, it has a group of bacteria that is helping in the plastic degradation process.
Wamboi and fellow scientist Krisanta Zimbi Tanga are among four ICPE experts who co-authored a September report in the journal Nature.
The advantage with this insect is that it is native to Kenya, and in Africa in general, compared to the other mealworm that has been described in other parts of the world, that the yellow mealworm. And so this makes us to have a home-based solution and an insect that has adapted to our climatic environment that will be able to survive and thrive within the environment.
The UN Environment Programme says plastic pollution is one of the biggest environmental challenges facing the world. There are more than 400 million tons of plastic produced annually, but less than 10% get recycled. The scientists at ISIPE are studying ways to collect the bacteria living in the worm's guts and find out whether they can be used to manage plastic waste.
Those bacteria can be harnessed from the insect, and then we do a scale-up of, you know, produce millions and millions of these bacteria that can be used to degrade the polystyrene waste.
But some environmental activists aren't convinced the findings will solve the plastic waste problem.
We've only found like insects that only degrade a certain type of plastics, polystyrene, PET, and we have a lot of forms of plastics. So what of the other forms of plastics? And also, once these insects have eaten these plastics, what is the byproduct?
We are not saying that it's a silver bullet, but what we are saying is that it could be an integrated approach in plastic management. You know, if you can bring down plastic degradation by 30 to 50%, that would be a very huge impact in terms of waste management in the continent.
Utwal says the best way to address the plastic problem is to produce less of it.
So we have a lot of problematic and unnecessary plastics, like the sachets, the PET bottles, which we really do not need, which is like straws and the rest. We need to cut production of those ones.
Mutual says Kenya is one of the 34 countries that have banned single-use plastic bags in Africa as the continent continues to grapple with the problem of plastic pollution. Juma Majanga, VOA News, Nairobi.
President Emmerson Mnangagwa is in Gaborone meeting with the Southern African Development Community, SADC, Secretariat staff in his capacity as the regional bloc's chairperson. Mr. Mnangagwa presided over a groundbreaking ceremony for the construction of the SADC Standby 4th Regional Logistic Depot in Resesa, 40 kilometers outside Gaborone. The facility is meant to enable the region to rapidly deploy troops on peacekeeping missions. Mr. Mnangagwa was accompanied by his counterpart, President Duma Boko. Here is what President Mnangagwa had to say at the event.
Particularly, it's related to the government of the Republic of Botswana for providing technical staff who ensure the smooth transition of the building from the private owners to SADC. As I conclude, my dear brother, once again, thank you. Our SADC Executive Secretary Magosi and your team for organizing this successful end of ceremony. With these remarks, it is now my distinct honor and privilege to jointly receive our majestic headquarters, the SADC House, on behalf of fellow heads of state and government of our region, SADC. God bless you all. I thank you. Good obligado. Asante sana.
Let's now take a listen to what Botswana's President Duma Boko said at the event.
Here, the President and Chairperson of SADC and I to officially receive this magnificent building and to attest to the attainment of this significant milestone in the history and development of the Southern African Development Community, and to reaffirm the binds and bonds that hold us together and hold the sub-region together.
Meanwhile, 22 basketball players from different schools in Zimbabwe left the United States for Zimbabwe today, saying they were impressed with the experience they received during their tour in the United States. The athletes toured colleges in Washington, D.C., Maryland, and Virginia. Basketball coach Alfred Charambwe tells us more about the experiences he had and the team in the United States.
Kushanya kwa taita kuno kukwa famba zakanaka chose na kuti vana vedu wakwanisa kuono zimuzungu wasato wa mbuona like mawazo kaingono pa ma TV especially pa the way that we train in Zimbabwe ni kutrema kunaitwa kuno, so we gave them a chance ya kuenda kunoona training station ya George Mason University chibanya soona how intense the sport is. Kiro kumba kutijewati manya wanunga chifungwa ati we are joking, but now we really need to work very hard to tishiko pamale kuti tiwani mkani wana maskolashii ya chanunu kwa nsao pakura vamo wasara umusha vicho kuti mkana wese wa wana mushandise kutu mkana uwe kakawani ungo ya kawani. And if you believe kuti inini izi ndo za nguda kuita mwupeno msazo vero kumasoka mba waka shingwa kangu nanga chumucha kwa imuno ma America tukakwanisa kuenda toye George Mason College, tukakwanisa kuenda ku Bowie University, tukaita toye ye Jackson Creek High School, tukakwanisa kutamba okemu ne chukore chocho. Then we also visited nonzi E.L. Hennes School. We also played my games now. Then we also managed to visit the Howard University. Sakataka tuita tour ya university yokuona kuti yakatangari ni and stuff like that.
That there was basketball coach Alfred Charambamwe speaking to us in Washington, D.C. Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Now, to discuss our topic on Zimbabweans in neighboring countries coming home for the festive season and the challenges at the borders, we are joined by Mr. Dennis Juru, the director of the International Cross-Border Association based in South Africa. We also have teaching professor at Tshwane University in South Africa, Mr. Ricky Mukonza, and Mr. Tafazwa Goliath, the coordinator of the Passenger Association of Zimbabwe. Welcome, gentlemen, to the program. But we'll start with you, Mr.
Good evening.
Thank you. We'll start off with you, Mr. Juru. What kind of reports are you getting from your members regarding the situation at the borders as we speak?
Good evening, marvelous. Good evening to your viewers and to your listeners. Currently, looking at the main border, the most busiest border in Zimbabwe, which is Bedbridge Border Post, it's still calm. Even though there are a number of vehicles trying to get into Zimbabwe, there are very, very few passengers on board. The border is still clear as far as passengers is concerned. And the other thing I would like to inform Zimbabweans is that Currently, it's very, very difficult to cross into Zimbabwe with goods. And at the same time, buses are not loading a lot of goods. They are not drawing any trailer. So things are not as easy as they used to be. It's going to be a very, very difficult holiday, as most of Zimbabweans usually opt for stock seller, thing where they buy groceries from January to December and then they share the groceries at the end of the year. Mm-hmm. So it's going to be very, very difficult as Zimbabwe is very, very strict with goods.
Mm-hmm. Thank you very much. Tombo yakwa muri vagoliate makadi yenyu.
Ipo makadi.
Ai watiri wadi. Mombo titaurawo kuti kwakamira sei mumigwagwa munyika pari zvino. Tichitarisa kuti takutarisana nemazororo akati one day. Kwakamira sei mumigwagwa.
Iye zvino tikuona vanhu vari kubva kwakasiyana siyana, vamwe vari kubva kunze kwenyika, ndingatiri masada countries vakatipoteredza, hama dzedu dzinoshanda kunyika dzakafanana nana South Africa, ana Botswana, ana Zambia, ana Mozambique nedzimwe nyika vari kuuya kuholiday yekisimusi kuti vazodya pamwe chete nehama dzavo. Uye zvakare ndingangoti maduta vanhu akawanda ari kutakura veruzhinji, vamwe vachienda kumazororo, vamwe vachienda ingati kumisha, vamwe vachiuya mumadhorobha mabhazi ari kungobesanwa, vamwe ndivo vari kuendawo nemotikari dzavo. Asi zvinhu zviri kuitika pamugwagwa tiri kuona kuti taona dzinenge dzekuti wandei mota tichiona marori amwe ari kupfirira mumugwagwa anozokonzeresa tsaona nekumwe kutyaira kusina hanya kuri kuitwa nevatyairi vari kutyaira apo vachizvetemisa mota dzavo, vamwe vachizvetemisa maduta avanhu sina mukare wakamboona. Tikuonawo kuti hurumende yakaisa urongwa hwakanaka watakamboendera kuparamendi kuitwe atinoti maspeed governors, mota dziri kuitwa maspeed governors. Asi chiri kuzoitika ndechekuti nenyaya yemakundano vamwe vari kutsava speed governors yaenda kuzad yadzoka kuzad yapasa apo hazochiketo of fitness, vamwe tiri kuzoona vachizosunungura maspeed limiters aye vachiita kuti mota dzavo dzimhanye zvikuru kuti vange vachitora vanhu nekukasika kufamba, izvo zvinozopinza vanhu panjodzi kana kwaitika tsaona. Uye zvakare chimwe chatiri kungokurudzira kune maoperata edu kana kuti mabhasi owners ndechekuti chikumbiro chedu chikuru hondo rimwe ndechekuti ngavapewo vatyairi nguva yekuzorora kana vachityairawo maduta avanhu ivavo. Tiri kuvakurudzira kuti dai vakwanisa kuita vatyairi vaviri vanochichinjana, mumwe anotyaira chinhambo ichi achisvika pachinhambo ichi ozopa mumwe wokutanga achipedzesa, tikuona kuti vanhu vari kubatwa nefetidi kunyaya yekusanyanyozorora. Tozoita kuti pane vamwe vatyairi vari kuitwawo mutanzwa wokutora zvinodhaka iye zvinezvi kune maenergy ingati zvinwiwa zvinokoka simba, vamwe vari kutenga ingati zvimabhodyere zvacho kana kuti zvimateni vobva vazoisa hwahwa vanenge vachityaira varasibira hwahwa asi vakamiramira anoenda kunovhura obva aisa muchikeni icho choita kunge atenda kuti anonotenda kana kuti kumashopu obva aisira ahwawo otomwa, zviri kuzoita kuti vamwe vacho vange vachizoneta kana kuti zoshaya simba da kurara
pamugwagwaaira
zvozokonzera tsaona.
Ehe, tiri ipapo mungachinopurisa ari kuita zvakakwana here, varimo here mumigwagwa iyi, nekuti muri kutaura imi kuti mune zvipomerwa zvakati wandei zvamuri kuona?
Mapurisa ari kuwanika mumugwagwa asi tambudziko ratikaita ongorore redu tichiona tikuona kuti mapurisa edu haana zvikwanisiro zvekunge vachiita basa ravo, nekuti tinofanira kunge tine highway patrol. Highway patrol hatiiona inenge ichironda motikari ichitaura kuti apa pakafa motikari yakati, vanhu ngavafambe zvakati tidzivisa vanhu vachiona mhosva dzinenge dzichiparwa murodhi imomo vachibva vatofaindisa vanhu.
vanofanange pane highway patrol nemotikari uye zvakare nezvid inofanira kuoneka pamugwagwa vaine motikari dzavo dzekushandisa vachiisa mabhazi vachibva vatovafaindisa vanhu vachibva vatotora ishini tichiona zvid tichiona kuti vane dambudziko futi rezvifambiso tivanga vachitawo basa ravo pamugwagwa ipapo tikuvaona hedu vachiita basa ravo iba kuti zvakawanda zvinge zviitwa kuti matanho achibva atotorwa ipapo tichiona vatyairi vachidziviswa vachibva vabviswa kana akaonekwa akadhakwa anobva amisa kuti asatyairi tikuona kuti kune dambudziko remabretilizers hatina mabretilizers hatinawo maspeed trap mapurisa anga achiwanika mugwagwa mapurisa akawanikwa mugwagwa vachinyatsoita basa ravo zvisina chete taona dzinoderera mapurisa akatikoshera mapurisa etraffic ezimbabwe republic police nevid takaona pamugwagwa vachiita basa ravo chaizvo taona dzinoderera vachibva vatotora matanho nekudzivisa kuparwa kwemhosva nevatyairi pamugwagwa ipapo tinoona zvitsaona dzedu zvichiderera asi takaona vasina zvikwanisiro tsaona dzipe dzakaderera pasina mabretilizers pasina maspeed trap zvinhu zvakadaro zvinoita kuti tsaona dzinge dzichiderera.
Aiwa, tinotenda. Coming to you, Professor Mukonza, welcome to the program.
Good evening and thank you, Ms. Mshananyahuye and my fellow panelists.
Thank you so much. From your observation, are there any ways to ensure that the borders operate more effectively during festive season, especially holidays like Christmas?
I think one of the observations that I made, which probably my fellow panelists did not mention, was some changes that were introduced in terms of the requirements that are needed at the border posts, particularly for those that are using cars to come for holidays. And I think there was not much publicity given to those new changes, new requirements, that inconveniences travelers who would have come and not really knowing what's required for them to cross the border. I think for
Your line is hello, Professor Mkonza, your line is breaking up. I'm going to put you on hold for a little bit while we'll try you again. Tombodzoka kwamuri vajuru. Manga muchinzwa zvanga zvikutaurwa navagori ati pamusoro pezviri kuitika munyika mudzigwagwa dzemunyika. Uyezve zvii chaizvo zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa ipapa pamabhodha pakuti pasawanikwe ipo vanhu vachizoti vakasvika ipapo vanotora nguva yakareba vasati vagadzirisa zvinhu.
Chekutotanga chaicho sisimazve chinofanwa kuti chiitwe nevanhu ngavazame kutedza dzimwe zvinhu zvinenge zvataurwa kunyanya nevezimura zvakafanana nezvanga zvida kutsakurwa taurwa navamukonza. Nyaya yekuti kana uri kuenda neuri returning resident pane mitemo mitsva iripo yekuti haungoenda unotanga wanyorera tsamba kuzimura vokuudza kuti huya unotopiwa uchiri kwauri ikoko and then paunozongouya unofanwa kuzongouya uchingonanga kuzimura wakato zvakatopiwa zvinhu zvako zvinenge zvakatopiwa kare saka unofanwa kutumira kuemail kwakanzi kuemail inoti privateimport@zimura.co.zw privateimport@zimura.co.za zvinhu zvinodikanwa kana ichinge iri mota sisimazve kunodiwa tsamba inonzi CBCA ine vanhu vanova kuzotarisa mota yako voinspekta vaona kuti yakakodzera yekuenda kunodiwa police clearance kunodiwa pepa rinonzi subcore nemaflags area and then kunodiwa invoice kunodiwa work permit yako kuratidza kuti wachinzwa kuzvinyika for more than 2 years, kunodiwa contract yako appointment letter ne tsamba inoratidza kuti letter of termination yekuti basa rakapera, panodiwa mapayslip 6, panodiwa bank statement rest 6 months. Ukaita zvinhu izvozvo zvibatanidzwa zvimwe chete, wotumira kuemail yandataurayo uchikumbira kuti uri kuda kuedza zvinhu zvako, wonyora list rako kana uine grocery uine chii, zvigare wazvinyora wozviendesa ikoko. Uchisvika paborder uchakonzeresa nyonganyonga, nekuti kana wasvika paborder bati hausina zvikwanisiro, haukwanisi kudzokera kusouth africa, hauchakwanisa kupinda muzimbabwe, wabloka vanhu bata. Saka vanhu ngavauye vakagadzirira vasaite zvinhu zvoni kuti vasvika paborder ndo pavakusuwa. Chechipiri tisina zvekwipi, vanhu musati kana masvika paborder moziviyai kuti kubatsirai ndokuitirai tichiranzira ndokuitirai mari nevanhu vakachimhanya naya. Vanhu vaya ndo vanotokudzorerai kumashure vachiendesa kutaura kuri kushota chakati uri kudai dai, batsirwai nemasecurity aripo, mapurisa aripo. Siyanai nezvevanhu vanouya kwamuri vachiti izvoni. Kana muri mubhazi, rambai mune makondakta nemadhiraivha vamauya navo, zvekuti kuti waburuka pata waakumhanyisana nevamwe vanhu, waakudzungaira dzungaira nevanhu vausiri kuziya. Vanhu ngavasiyane nazvo, zvinodinonotsa. Vanhu mabhazi aakumiriraiye maakushayiko kuti vaenda kupi.
Thank you so much. Coming back to you, Professor Mukunza, I understand we now have you on the line. You were about to tell us, you know, what you think would make the borders more effective during the holidays.
Thank you very much. My apologies for the earlier glitches. I think one of the things that I think has always been problematic with the borders has been the inefficiencies that has been associated with you know, the processing of you know, I mean, things at the border generally, or things and you'll find that you move from one office to the other, from one you know, place to the other, looking for, you know, whether it's stamps, whether it's whatever it is, instead of having a one shop approach to things, where you move from just one officer to the other in the same place. Mm-hmm. And that has been a major disadvantage to travelers during this time of the year. So I think there is need for those that manage the border to rethink the approach that they have been using at the border post.
Thank you so much. There we were hearing Professor Mukunza just talking about what he thinks, you know, could make life easier at the borders. Toya kwamuri Mr. Goriat Mazwenye kupedzisira kuti zvii zvamungayambiro vamwe vanenge vari kushandisa migwagwa munyika pari zvino, uyezve panopinda patinopinda muzororo reChristmas.
Ndida kutaurawo zvakaia imwe nyaya yatanga tinokumbira kuti nyaya yevanhu vari kubva kunze uku. Chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vanhu ngavadzidze kudeclare zvinhu zvavo pabhodha. Ndingangoti zvinhu zvakajeka ngavangoita kutora matsamba avo odeclare zvinhu zvavo, obhadhara mari dzinenge dzichidiwa pabhodha dzinenge dzichida kudeclare, kuitira kuti vasanonise vamwe vanenge vari mubhazi imomo. Zvimwe zvinoita kuti ndingangoti hama dzedu dzepabhodha dzinenge dzichiwa pabhodha ipapo ichinzi vari kunyemuka, vamwe vakasika pabhodha ipapo zvechokwadi zvikutaurwa kuti vanozingaira zvikuru, vanozingaira zvikuru pabhodha ipapo vachida kutiza kudeclare zvinhu zvavo. Chikuti ngavape zvakesara kuna kesari.
Thank you so much.
Zviriko kuti
Thank you. Ngoye diatijganane. Time is really not on our side, unfortunately, but would like to thank our guest, Mr. Dennis Juru, the director of the International Cross Borders Association based in South Africa, Professor Ricky Mukunza of Swane University in South Africa, and Tafazwa Goliath, the coordinator of the Passenger Association of Zimbabwe. And Marvelous Mshanganya, who is signing off in Washington.